zvakanaka munyika zvirikuoneka kwese kwese. Kubva kuvashandi vehurumende ye, kushaikwa kwemari, kushaikwa kwemabasa. Hazvizvo kuti munhu anongozviona. Chipatara hakuna mishonga, vanoshanda kuzvipatara vacho havasi kubhadharwa, mari yavanobhadharwa haikwani. Kuti vatoendesa vanavo kuzvipatara, varairidzi mari yavanobhadharwa haitokwani. Kuti vaendesa vanavo kuzvikoro. Hazvina kumirirana zvakanaka kune munhu wose muZimbabwe. Saka kana bumiro remutemo rekuzvine Zimbabwe rinopa vanhu kodzero sekuratidzira kuhurumende kuti havasi kufara nemamiriro ekunzi. Saka zviri pasi pemutemo kuti vanhu varatidzire kuhurumende kuti havasi kufara.
Vamavhaza, munoti nezvataurwa navamahiya?
Dambudziko ratinaro nderekuti kune vanhu vane pfungwa dzavo vari kuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo, vari kutya sarudzo dziri kuuya idzi. Saka varoda kuedza kupfanogadzirisa pamberi pedzimwe nyika kuti Zimbabwe inyika isina kufara, isina runyararo. Saka varoda kukonzera mhirizhonga kuitira kuti kana vachinge vanhokundwa pasarudzo vanozoti takabvira kare kushungurudzwa. Chechipiri, Zimbabwe hairambidze vanhu kuratidzira. Pane zvikonzero zvapiwa zvinoita kuti vanhu vasaratidzire. Zviri kuitika kumusha iko zvinoizvi hainei nenyaya yekuratidzira. Inyaya yevanhu vari kushandiswa kuti vanyangadze chimiro cheZimbabwe. Ndokusaka vari kuita demonstrations even outside Zimbabwe. Kuno kuEngland, kuAmerica, every embassy vari kuita demonstrations. Hurumende yeZimbabwe iri kuZimbabwe. Why don't demonstrate outside? Saka zvinokutaridza kuti zviri kuitika iko zvinoizvi izvi chitori chinangwa chavakatogadzira kuti vanyangadze zita rehurumende nenyika yeZimbabwe.
Vamahiya, tiri kunzwa Dr. Mavhaza vari kuti zvese zviri kuitika zvakanangana nekusvibisa zita rehurumende nenyika yeZimbabwe uye vanhu vari kushandiswa nenyika dzekunze. Munoti?
Ndinoona kuti vamabhazi vari muno munyika yedu yeZimbabwe parisi. Kana vari muno vanogona kususpisisa kuti chiwa vamabhazi muno muZimbabwe chaakungotengeswa neUS dollar chete. Kwaunonotenga havatodi maRTGS ukatoda kutenga chingwa neRTGS. Vanotoramba RTGS neUS dollar. Apo chingwa chingori besi kwamabhazi. Asi toda kurasa ikuoma kwakaita zvinhu kune munhu ari kutambiriswa zimudhola. So munhu akadaro hatumwe nemwe munhu. Kana uchiratidzira kuhurumende yako iri kutungamira panguva iyoyo unenge watumwa nani. Vanhu vari kutumwa nenzara, vari kutumwa nekushupika kwavari kuita. Nyaya yesarudzo kupa vanhu mukana kuti vabvise hurumende iripo vaise yavanoda kana kuitsosera. Kuchinjwa kwerizimu kuripo pamutemo. Hatitumwe nevamwe vanhu. Tiri kuzvituma uye vanhu vari kudai vari kutoenda kumapurisa zviripo. Saka vanhu kana vasingafari vanofanira kuenda kuhurumende yacho iyoyo votaura kuti hatisi kufara. Ndosaka zviri pamutemo kunoratidzira.
Dr. Mavhaza, hurumende iri kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu asi ichizohwanda nenyaya dzekungotuka venyika dzekunze nevemasangano akazvimirira kuti vari kuda kuefekta regime change kana kubvisa hurumende. Zvivo zviri kuitwa nehurumende kugadzirisawo chimiro chayo kuti isarambe ichingonongedzwa.
Ukaona munhu anenge achingonongedzwa, munhu ane bhora ndianomakwa, imbwa dzinohukura mota iri kufamba yakamira haihukurwe. Saka mukashongora miromo yawanda yakanongedzera kuhurumende, zvinoreva kuti hurumende iri kushanda basa rakaisvonaka kushandira vanhu vayo. Asi kune nhunzvatunzva nhubu nharadada dzisade kuona hurumende ichibudirira. Vanhu havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kuudzwa maconditions kuti iko zvinezvi tine dambudziko rakati nerakati, mozoratidzira mumwe musi. Toudzwa kuti aiwa matiudzirei hatiudzwe izvozvo. Asi tiri kuona nekuti hatisi mapofu kuti kune ari kuvatuma, ari kuvamonyorodza maoko, kune vari kupiwa mari vana mahiyava nana mutasa ava vari kupiwa mari kuti vanyangadze zita reZimbabwe. Nyika yeZimbabwe haitengeswi nemari, inotengwa neropa.
Taurai tinzwa mahiya.
Ndinopesa ndibe kuti nyika yedu yeZimbabwe kuti ienderere mberi, vasha vese veZimbabwe vanofanira kugara pamwe chete kuita emotional dialogue. Vanongoagiriya kuti chii chatofanira kuita kuti tipedze nyaya yemhirizhonga. Togara pasi tochiya tingaende kuti tipedze nyaya yeuori. Chii chatingaende kuti tive nesarudzo dzisina mhirizhonga. Sarudzo dzekuti kana tapedza sarudzo munhu wese anokudzikana neizvozvo.
Maita basa vamahiya. Dr. Mavhaza, zvinotambirika here zviri kutaurwa izvo navamahiya?
Vamahiya vari kutaura zvakanaka chaizvo, asi pavari kushaisha ndepeku kungofa urumende iri kudzinyirira vanhu. Urumende iri kuti kana mune chekutaura uyai mutaure, asi chimbomirai tange tagadzirisa zvinhu, tange taona kuti nzira idzi